Gore rapera Highlanders yakatungamira makundano aya kusvika pakati pemwaka ndokuzopera mweya apo makundano aya wakanga obaka moto. Gore rino zvekare chikwata ichi chiri kutungamira zvekare makundano aya nemapoints gumi nemapfumbamwe chakaenzana nemanika Diamonds kwatambwa mitambo gumi. Asi mutambo wacho neFC Platinum muBaba Field Stadium mangwana ndiyo mumwe wemitambo inoraitidza kuti chikwata ichine simba here rekutora mukombe mukuru uyu kana kuti kwete. FC Platinum ine nhoroondo yakasimba makundano aya mushure mekutora mukombe uyu katatu kakateverana, uyezve iri pachinzvimbo chechipiri nemapoints gumi nemasere. Asi mutsigiri webhoso vaSuart Senderai vanoti vari kutora mapoints ese matatu pamutambo uyu.
Zvinhu zvedu zvakarongeka, isusu webhoso tikurova zvokutodaro. Takarova Dynamos right now, FC Platinum vakorova takatoenda. Mukutoona kana kunzwa ruzvaro rwekumashure tosedekuzoita. Zvinhu zvedu zvakatonaka.
Kunze kwemutambo webhoso neFC Platinum, vePremier Soccer League varonga machikichori emitambo yesvondo rino kutanga nhasi uyezve nemangwana. Jairos Tapera weManika Diamonds uyo achangotambidzwa mukombe wemurairidzi akarura kudarika vamwe vese mwedzi wakubvumbi ari pamusha muSagubva Stadium neDikita Minerals. Mushure mekupedza vari pachinhanho chechipiri mwaka wapera, Tapera anoti vari kutarisira kukohwa pakuru mwaka uno.
Taumba chikwata chakadai, munhu wese anenge achitarisirawo kuti tive tinokohwa pakakura stere. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo, tikohwe pese patinokwanisa kukohwa, kuitira kuti kwekupedzisira kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Ndemunyori mukuru weMajem Boys vaSugar Chagonda vanoti gore rino vanofarira kuzadzikisa chido chevatsigiri vavo chekutora mukombe mukuru.
Akabva gore ratapinda na2022, asi tinoona sekuti hatitati tabvu yato vaitira chinhu chikuru. Izvo zvinezvi vanoita tsiro yakanyanya chaizvo.
Asi mitambo yatanga nhasi muRufaro Stadium umo Capes United yarova yadha 1-0 yakanda chibodzwa mutambo wasvika kwamvura yachenga mahakumbo. Mutambo uyu wangafanirwa kutambirwa muHart Stadium mumusha weyadha, asi chibvumirano chiripo nePSL ndechekuti yadha haishandise nhandare iyi pamitambo neCape United, Dynamos neHighlanders. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizi: Greenfield 1 ZPC Kariba 0, Simba Bora 1 Ngezi Platinum Stars 1, Blair Chiefs 0 Chicken Inn 0. Mangwana mimwe mitambo iriko yakamira seizi: Wange vs Arenal, K1 vs Chegutu Pirates, Dynamos vs High Rentals. Dynamos iri pachinzvimbo chegumi nembiri nemapoints gumi nerimwe chete. Mukuru wekumahofisi ePSL vaKeni Ndebele vazivisa kuti svondo rinouya kuchange kune mutambo mukuru weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos muRufaro Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.